chokwadi kuti tinava namukoti vepa Harare Hospital nevepa Parirenyatwa nevepa Chitungwiza vanga vechida kusangana pa Harare Hospital kuti vazoita musangano wekupanana update nenyaya yekuramwa kwemabasa kuri kuitwa nana mukoti vachionesana kuti tiri kuenda kupi, tiri kubva kupi uyezve vaida kunzwa zvakakwana zvakazara nemaeviction order akapiwa vana mukoti vekuparirenyatwa. Saka vanga vawirirana kuti vachasangana paHarare Hospital. Pavangosvika paHarare Hospital mangwanani ndopavasvika paine mapurisa eRiot vakazara ipapo. Ndipo pavabva vatobatwa vanga vasati vaungana vasati vatanga kuita musangano usati watanga. Vabva vabatwa vechibva vatotorwa nemapurisa. Vakaendeswa kumbare vatorwa vabatwa nemapurisa vanosvika 13 ndo vari kumapurisa pari zvinezvo.
Saka ivo vasungwa ava vari kupomerwa mhosva dzipi vadongo?
Hatisati tanatsonzwa mhosva yavo kuti mhosva yavo ndeipi, asi zviri kunzi vanofanira kuenda kukoti. Saka tichanzwa nekufamba kwenguva kuti mhosva yavari kupomerwa pakuda kusangana pabasa pavo kuti vagotaura zvichemo zvavo murunyara.
Zvii zviri kuita kuti vana mukoti vange vachinyunyuta?
Vana mukoti vakaramwa mabasa musi wa 18 June. Kuramwa mabasa kwana mukoti vari kuramwa mabasa nenyaya yemari nezvekushandisa muzvipatara. Nyaya yemari vana mukoti mari yavakatambira inosvika ku 3000 Zimbabwean dollar inova mari isingakwanisi kutenga kana 30 US. Iti zvinhu zvose muzvitoro hurumende yakabvumira kuti vezvitoro vatengese zvinhu nema US. Saka ndo pane nyaya ipapo pokuti vana mukoti vari incapacitated havakwanisi kutoenda kubasa kwacho nenyaya iyoyo.